Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu zvita 12/2018. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti bato ravo harisi kuzoumba hurumende mubatanidzwa nebato reMDC. Mumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols vanoti vezvematongerwo enyika vanofanira kutaurirana. Mutedzeri wasachigaro muMDC notungamirwa navaNelson Chamisa vatendai biti vanopiwa gwaro ravo rekufambisa nedare redzimhosva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti bato ravo harisi kuzoumba hurumende mubatanidzwa nebato reMDC uye vati hurumende yavo yakazvipira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nekurwira kuti mitengo yezvinhu idzikire muzvitoro. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashitaura nevatsigiri vavo pamuzinda webato ravo paZanu PF headquarters nhasi pamberi pemusangano wekomiti yepamusorosoro mubato ravo yecentral committee. VaMnangagwa vati ZANU PF yakakunda zvine mutsindo musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru, kunyange hazvo vanga vachitobvunza mumwe wevatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga kuti vakakunda nemavhoti mangani musarudzo idzi. VaMnangagwa vati kubudikidza nekukunda kwavakaita musarudzo hapana chikonzero chekuti bato ravo riumbe hurumende mubatanidzwa neMDC. VaMnangagwa vadzokorodza izvi zvakare mumusangano weCentral Committee.
Vanotaura naye kuti choda kuita government of nationalism. Aiwa! Vakaronda iriko! Gava muke vobika nendombe. Yes! Is the creation of wealth, creation of employment, investment in the country.
Asi munyori mukuru muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaDouglas Monzora vati vaMnangagwa munhu ari kurotomoka vachiti sebato havana kumbobvira vati vanoda kuti paumbwe hurumende mubatanidzwa, asi hurumende inombofanobata matomu kwechinguvana kana kuti National Transitional Authority.
Chekutanga ndechekuti isu seMDC hatina kumbobvira tati toda hurumende mubatanidzwa. Takangotaura chete kuti matambudziko aamuno munyika aakuda kuti vanhu vachitaurirana vaise musoro pamwe chete kugadzisa matambudziko iwayo. Matambudziko eurombo hwapinda munyika, kushayikwa kwemabasa kwagara kuripo, uyezve kushayikwa kwemari nemishonga muzvipatara. Zvinhu zvaakuda kuti hurumende sekukoniwa kwayaita inofanira kunge yochitanga kutaura navamwe vanhu vanosanganisira isu wemapato wemapato ezvematongerwo enyika newemapato akazvimiririra pamwe chete nevanhu vemabhizinesi.
Pakamboumbwa hurumende mubatanidzwa muna 2009 pakati peZANU PF neMDC zvichitevera kusafambiswa zvakanaka kwakanga kwaitwa sarudzo dzemuna 2008 idzo dzaive nemhirizhonga yakakonzera kufa kwenhengo dzeMDC dzinodarika mazana mana pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiri wenyika kana kuti presidential runoff. 2012 zvichitevera kukundwa kwakanga kwaitwa vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevaimbova mutungamiri weMDC Mushakabvuva Morgan Tsvangirai musarudzo yekutanga yemutungamiri wenyika vamunangagwa vati vakapiwa masimba neveruzhinji ekutungamira nyika vakavimbisa kuti vachapedza dambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotokari pakupera kwemwedzi uno.
Asi kozvido ne Zimbabwe is open for business.
Yes.
Wana rutsikiro rwakawanda vamunyika dzimwe tautanga kuti ma factories atenge michina mitsva and that requires foreign currency. Ikozvido izvi more cars have come into the country.
Asi vamonzora vati veruzhinji vanofanira kutenda maruva vadya chakata sezvo vachiti hurumende yezano PF haina chaichatarisirwa kuti ichagadzirisa.
Nyaya iripo ndeyekuti hurumende yavamunangagwa yane gore ne 1 month yavapo asi hapana chayati yaita hurumende iyoyo. Inongotaura chete kuti tichaita zvakati tichaita zvakati. Iko zvine diesel rekurimisa chairo kuvarimi vedu hariko, mafertilizers acho haako.
Panyaya yekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu muzvitoro, mumwe wevatevedzeri vavamunangagwa vaConstantino Chiwenga avo vari kutungamira bandiko rehurumende riri kuona nezveupfumi hwenyika vati sehurumende vachagara pasi nevemabhizimusi kuti vaone kuti chii chingaitwa kuti mitengo yezvinhu idzike vachiti hapana chikonzero chekuti varambe vachikwidza mitengo yezvinhu zuva nezuva. Izvi zvatsinirwawo navamunangagwa avo vati vachashandisa musangano webato ravo wepagore uchaitirwa kuEsgodini kutsvaga nzira dzekugadzirisa nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro iyo iri kuramba ichiita chamuramba mhuru pamwe nemamwe matambudziko akatarisana nenyika akafanana nekushayikwa kwemishonga muzvipatara. Asi vemabhizimusi pamwe nevanoita zvemishonga yemuzvipatara vanoti chiri kukonzera kuti zvinhu zvinetse munyika idambudziko rekushayikwa kwemari yekunze yavanoda kutenga zvinhu pamwe nemishonga kubva kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vanoti zvakakosha kuchengetedza tsika nemagariro emarudzi evanhu akasiyana-siyana. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Pachitaura semunyarikani pakuparurwa kwebhuku rinonzi Preserving the Ndebele Art and Architecture paAmagugu International Heritage Center kuMatopos, vaNichols vati kuchengetedza tsika nemagariro evanhu vakaita severudzi rwechiNdebele kwakakosha kana kuchitariswa nhoroondo yerudzi urwu munyika. Bhuku iri iro rakaitwa neAmagugu International Heritage Center rinotaura nezvetsika yekuvaka nekupenda dzimba dzinovakwa nemapango nedhaka kunoitwa nevagari vakawanda kunyanya madzimai vanogara munzvimbo yeMatopos kumadokero kwakadziva kuChamhembe kweguta reBulawayo. Vachipindura mibvunzo yevatapi venhau pamaonero avo pamusoro pemamiriro ezvematongerwo enyika muZimbabwe, vaNichols vatsinhira tariro yavo yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vataurirane. Vatiwo zvakakosha kuti mitemo yakadai seAIPA ivandudzwe munyika muve nenhepfenyuro dzakawanda, uyewo kuti National Peace and Reconciliation Commission iite basa rayo nemazvo kuitira kuti munyika muve nekupodzwa kwemaronda nekuregererana kwechokwadi.
Particularly for the Ndebele people, the national people.
Kana takanyanya kutarisa neverudzi rwechiNdebele uye matunhu eMateveland, basa reNational Peace and Reconciliation Commission rakakosha zvikuru, asi rakakosherawo nyika yose pakuti ikwanise kuenderera mberi. Kuregererana kwechokwadi kunokwanisika chete kana pakaitwa urongwa hwekutaura chokwadi chezvakaitika munhoroondo yenyika.
Murongi wemabasa paAmagugu International Heritage Center vautolezwe nyati vati vafara nekuparurwa kwebhuku ravo vachiti kuvepo kwaro kunobatsira kuchengetedza tsika nemagariro erudzi rwechiNdebele.
Zvakakosha Stereki nezvekuti bhuku iri ratova available not just locally but internationally kuvanhu vane interest nezveNdebele art and architecture kuti zvinopenda sei dzimba dzacho uchishandiswa ivhu rakaita sei. So ndo zvatiri kucelebrata kuti at least we now have something that we can take to the rest of the world and showcase the traditional hat painting.
Mumwe wemadzimai anobatsira kusimudzira tsika yekupenda dzimba dzakavakwa nendhaka nemapango, amai Lucy Shachwayo, vatiwo vari kufara zvikuru kuti tsika iyi ichange yave kuzivikanwa pasi rose nekuburitswa kwebhuku iri. vati kupendwa kwedzimba uku itsika inobatsira kuchengetedzwa kweutsanana.
Tinozvikudza chaizvo, tinozvitenda. Zvinobatsira chaizvo chaizvo kuchengetedza tsika nemagariro edu semadzimai echindevere. Asi pamusoro pazvo titarisa nekuchinja kwaita nyika yedu tane zvirwere zvatatisingazivi zvakaita sana cholera. Zvinochengetedzawo kuti misha muve neutsanana, nharaunda dzedu dzese dzobva dzaita utsanana. Ndosaka muchiona kuno kumatebhelenendi hatina kumbobatwa nayo cholera because takagadzirisa misha yedu. Hakungosi kwekuti ndezvekaucha chete asi zvinosanganisa zvinhu zvakawanda.
Bhuku iri rakaburitswa nerubatsiro rwemari inopfuura zviuru makumi mana zvemadhora kubva kuhomwe yeAmbassadors Fund for Cultural Preservation yemuzinda weAmerica muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kumatopos, ndini Taura Ishava.
Mutezeri wasachigaro MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa vatendai biti nasi vapiwa gwaro ravo rekufambisa pamwe nemagwaro emba yavo mushure mekunge dare ratambira chikumbiro chavo chekuti varerutsirwe zvavakatarirwa nedare kuitira kuti apo nyaya yavari kupomerwa inge ichitongwa mune zvakanaka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare ramagistrate amai Gloria Takundwa vapa mutongo uyu mushure mokunge magweta avabiti akwidza chikumbiro kudare chekuti rerutse zviga zvakatemerwa vabiti. Magweta avabiti achitungamirwa naamai Beatrice Mutetwa audza dare kuti vabiti vanofanira kupihwa gwaro ravo rekufambisa kuti vakwanise kunorapwa kunze kwenyika. Atiwo kubvira pakatanga nyaya yavo vabiti vakatombobuda munyika vakaenda kuUganda vachiita basa reparamende vakadzoka uye havana kana kumbotyora kana chiga chimwe zvacho kubva pakatanga nyaya yavo. Atiwo vabiti semunhu wezvematongerwo enyika vanofanirwa kubvumidzwa kuita basa ravo pasina kumbunyikidzwa. Muchuchusi panyaya iyi vatafadzwa nashe Mupariwa vabvuma kuti vabiti vapiwe magwaro avo ekufa ambisa vachiti magweta avo aratidza pachena kuti vabiti munhu anovimbika uye vanofanira kupiwa magwaro avo ekufambisa kuti vanorapwa kunze kwenyika pamwe nekuti vafambe nekufara nevamwe pakisimusi. Vatiwo vanoda kuti vabiti vadzoke vakasimba vari mutano pachatanga kunzikwa nyaya yavo musi wa 21 ndira gore rinouya. Rimwe remagweta avabiti vaalec muchade hama vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vafara nemutongo wedare pane zvimwe zvisina kuvafadza.
Vati pazvimwe vakatinyima zvimwe saka ndozvaitika izvozvo. Nokuti pasipoti vatipa nokuti vana muchichisi vava vasingapikisi kuti vabiti vadzorerwe pasipoti yavo. Saka izvozvo tiri kufara nazvo. Asi chatisiri kufara nacho ndechekuti vabiti vasataura pamarali nekuadresa mapress conference. Sokuziva kwamunoita vabiti munhu anoita zvematongerwo enyika. Hamuna anoita zvematongerwo enyika ndobasa rake iroro. Kusumuka achishambadza pamarali, kusumuka achitaura pamapress conference.
Vatidai dare ravabvumidza kuti varambe vachiita basa ravo rezvematongerwo enyika. Amai Mutetwa vange vaudza dare kuti chigai chichibviswe sezvo imwe mhosva yaipomerwa vabiti yekukonzera mhirizhonga yange isisiri pamberi pedare. Asi vamuparirwa vati nyaya iyi haisati yabviswa pamberi pedare uye vanoda kuti nyaya iyi ipatsanurwe kubva pane nyaya mbiri dziri kupomerwa vabiti kuti vagonotongwa panyaya yemhirizhonga nevamwe vanhu vasina kudomwa. Asi vamuchade hama vati nyaya iyi haisisiri pamberi pedare saka havangataure nezvayo.
Vana muchichizi vanotaura zvakasiyana siyana panguva dzakasiyana siyana. Pakutanga vakamboti chipo yakutongwa vakati haipo. Patakambokumbira chichemo chekuti vabiti vadzorerwe chinhu chavo chekufambisa takatotaura kudare kuti chimwe chikonzero chatiri kutaurira kudaro ndechekuti hapachina nyaya yekuti vabiti vakakonzera mhirizhonga. Havana kupikisana nazvo. Nhasi nokuti vakuda kuti vabiti vasarerutsirwa zvioniso zvekuti varambe vachiuya kudare vakuti nyaya iyo ichiripo. Saka tinoona kuti muchichisa haasi kutaura zvine chokwadi zvakare haasi kubatsirawo matare edzimhosva kuti atonge mhosva zvakanaka.
Vabiti vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvisarudzo weElectoral Act asi vari kuramba mhosva iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gweta remutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaMichael Cohen vatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu zvichitevera kuwanikwa vaine mhosva dzakati kuti idzo dzinosanganisira kubhadhara mari inosvika mazana maviri nemakumi masere ezviuru zvemadhora kumadzimai maviri anonzi akaita zvepabonde navaTrump uye kutaura manyepo kudare reCongress pavaibvunzwa nezvavaTrump. Mapurisa emFrance ari kutsvaga zvakasimba munhu akapfura vanhu nezuro vaviri vacho vakashaya uye vanhu gumi nevatatu vakakuvara pamusika weguta reStrasbourg. Mapurisa anoti munhu uyu ndiSheriff Chekant uyo ane makore makumi maviri nemapfumbamwe uye anga achigara akatariswa semunhu anoita zvinopfurikidza mwero. Vanhu vakawanda pasi rose vanoti vari kutambira danho rakatorwa neSouth Africa rekurerutsa mutemo pamagwaro anodiwa nevashanyi vanenge vachida kupinda munyika iyi nevana mushure mekunge vakawanda vagunun'una. Vashanyi vange vachinzi vapinde munyika iyi nemagwaro evana ekuberekwa akareba ane nhoroondo yose yemwana nevabereki vake uye dzimwe nguva vaine tsamba kubva kumagweta kana vasina magwaro aya. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Gweta uye vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba.
Mitemo yakaisiwa kungoitira kuti pasava nokubiwa kwevana nokuti tikatarira uko zvino nyaya dzokubiwa dzavana dzatekeshera muSouth Africa zvikuru kana manga muchiteerera imwe nyaya iri kutoitiwa futi mukoti kunoku kuyaOmotoso inobata zvakare nenyaya dzokubiwa dzavana kana kuti kunyengegwa kwavana vachipedzisira vapinziwa muzvinhu zvakaita sechifambi kana kunotengeswa kune dzimwe nyika. Saka iyi nyaya inoshungurudza zvikuru nokuti paWorld Cup zvinhu zvatakatoona zvichii zviri kuitika zvakare vanhu vachitobva kuZimbabwe nedzimwe nyika vachiwisiwa muno nokumanikidzwa. Saka mwana unogona kungonyengereka oye uri kuinda kubasa uri kunowana mari dzakati dzakati wozvigarira ukatarira kuMessina Zimbabwe Exiles Forum yakamboenda futi ikatowana vana vokuZimbabwe vazhinji vaiita chipambi vachitaurawo zvinhu zvavaizviitira kana kuti vakauya navanhu vakuru vakangopedzisira vasiyiwa muno. Vamwe vanototi vanenge vaendisiwa kumakendi kwavanohotiza kana kuti mudzimba dzavasingazivi. Mukatarira Zimbabwe Consulate yaichibvawo futi nenyaya idzodzo dzokutogwa kwevanhu kana vana vachipinziwa muzvinhu zvakadaro. Vamwe vanopedzisira vakushandisiwa futi zvisiri pamutemo yatinoti child labour. Saka kuzviita kana kuti kusunga mutemo kwakaitiwa neSouth Africa vanga vachiitira zvikuru kuvharidzira vanhu vanenge vari vanhu vakuru kana kuti vasvika age of majority vanonyengera kana kuti yatinoti luring vanonyengera vana vachibva kune dzimwe nyika vachiuya muSouth Africa. South Africa imwe nguva inoshandisiwa sepokusvikira vana avo hondiswa kunyika dzakaita sana Thailand.
Ko kuvashanyi vanenge vachibvawo kune dzimwe nyika hazvikonzere here matambudziko?
Asivo, kana ukatarira nerimwe divi rava divi manje retourism zvikuru kana kuti kuzvidzana nokushanyirana kuzvidzana nedzimwe nyika nokushanyirana kwezvizvabva dzedzimwe nyika dzichiuya kuSouth Africa panenge pakashatira pakuti mao magwaro haasi nyore kuwana semabirth certificate mahombe iwawo kana kuti mapepa evana zvikuru anenge ari mahombe anonetsa kuwana kana kuti unogona kurashika munhu wopiwa dikiriya.
Mubvunzo wekupedzisira, tichitarisawo vana vanenge vachibva kuZimbabwe tinoona vamwe vabereki vachitumira vana nevamwe vanhu hazvikonzere matambudziko here kuvana izvozvo?
Kazhinji kana uchitumira mwana noumwe munhu zvinowanza kungoti unotumira nomunhu waunoziva kashoma kuti mwana atumigwe nomunhu waunenge usingazivi kana kuti hama. Pane vamwewo vanongopawo madhiraivha vana muchairi vemabhazi kana kuti makondakta ipapo ndopaka panoti veshekei nokuti dhiraivha
kana mchairi webazuka mupa mwana umwevo uchoti kudandewe next station uchapawo mwana wake kuna driver umwe chete yeye saka driver anenge akupinda navanhu kana 10 vana vanenge vachiuya ku South Africa izvinokonzera kazhinji kuvhiringika pamaboda apa iye driver wacho haukwanisiwo kuti atarise vana vakawanda kudaro.
Mukuru weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunhare muSouth Africa. Sangano re International Monetary Fund kana kuti IMF rinoti mari yese raichakweretesa nyika dzakasiyana siyana inofanirawo kubatsira vanhu kadzi. Mashoko aya ataurwa nhasi muNew York nemukuru weIMF amai Christine Lagarde pamusangano wakakokerwa neCouncil on Foreign Relations. Musangano uyu wange uchitarisa vashandi vechidzimai nezvavanounza kuupfupi wenyika. Amai Lagarde avo vange vari mutauriri mukuru pamusangano uyu vati IMF yatanga kuita zvinhu zvitatu zvekukurudzira vanhukadzi uye kukurudzira kutiwo vawane mukana wekubatsirikana nemari inobva kuIMF.
And we've introduced it at three level, and I'll go through those three. One is because we have three business lines.
Zvirongo zvedu zviri kuitwa nenzira nhatu. Tinoongorora upfumi hwenyika dzakasiyana siyana. Hatibatsiri nemari asi tinokweretesa mari kunyika dzinenge dzaomerwa kutiwo dzikurumidze kubuda mudambudziko rinenge riripo.
Amai Lagarde vatiwo IMF haingoendese mari yakanangana nekubatsira madzimai kwese kwese, asi vanotarisira kuti kwainodiwa zvikuru ndekupi voendesa ikoko. Vatiwo IMF ichange ichiona kuti mari yainoendesa kunyika idzi yakanangana nekusimudzira vanhukadzi.
But in other countries we're going to have that as part of the surveillance, and we're going to look at the economic impact of
mune dzimwe nyika tinoongorora mamiriro akaita zvinhu zvakaita sezvekukonzerwa nekusarurwa kunoitwa vanhukadzi, kushayikwa kwemikana yevanhukadzi yekuwana mari, nekutadza kunoita vanhukadzi kuita zvavanenge vachida munyaya yezvekubudirira kwevanhukadzi. Tave nechirongwa chekupa mikana yekubatsira vanhukadzi.
Nyika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana dzine mitemo inodzvinyirira kana kutadzisa vanhukadzi kuita zvinhu zvizhinji zvinosanganisira kutadza kutenga dzimba kana kunyorerana zvibvumirano zvemabhizimisi nemabhanga. Vana chiremba vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara uye havasi kuzodzokera kumabasa kusvikira hurumende yagadzirisa zvichemo zvavo. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba vaudza vatori venhau kuti zvinovasuisa zvakanyanya kuti nhasi vasvitsa mazuva 12 vasiri kuenda kubasa uye hurumende isiri kumboedza kugadzirisa zvichemo zvavo. Mutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Elias Musoremba, vati vanoshungurudzika zvikuru vachishanda muzvipatara zvisina zvikwanisiro zvakakwana. Vatiwo muzvipatara zvehurumende hamuna mishonga, izvo zvinoita kuti kunyange vakaona varwere havana zvavanokwanisa kuvabetsera nazvo.
Situation iri muzvipatara medu haina kumira zvakanaka. Muzvipatara medu hamuna mishonga, hamuna zvinhu zvekushandisa. Varwere vedu havana mari, handi murunzo. Saka zvinoitika ndezvekudaiwo. Kana munhu achinge achirwara kuchipatara, imi mukauya nhasi muine zviri kutambudzai, imi sachiremba ndinogona kukubatsirai, ndine ruzivo rwandakadzidza kuchikoro sachiremba. Asi kana pasina zvinhu zvaibve kuti ndishandise kuti ndikubetserei, zvakangofanira kuti hapana kukubatsirai kwandaita. Ndikaendeka kudzai kuti munoda mushonga wakadai amai, asi hatina mushonga wacho. Ndokunyorerai kuti chiendai munotsvaga mushonga, moenda mushonga wacho kunze, hakuna, uri kudhura, muri kunzi tipei mari yekuAmerica kuti muutenge. Saka panopera zuva chatinenge taita chaicho hapana, ende zvinorwadza kushanda munzvimbo yakadaro.
Vamuzoremba vatiwo vana chiremba vazhinji havasi pamabasa, kunyange hazvo gurukota rezveutano vaObadhaya Moyo nezuro vakaudza makurukota ehurumende kuti vana chiremba vashoma ndo vari kuramwa mabasa.
Ndiko nekupai manamba kuti vakawanda sondo zvakadai ndovasiri pabasa. Asi vakawanda vacho havasi kuendeke zvino muzvipatara zvekuzvihondo.
Munyori musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vamutavisa nelebebe vati zvinosuwisa kuti matambudziko avari kuchema nawo vanogara kutaura nezvawo gore negore asi hurumende haisi kuagadzirisa. Vabebe vati vana chiremba vekumatunhu vabatanawo nana chiremba vanga vari pakuramwa mabasa.
Pati nhasi munokuona kuti izuva rechitofu enda pana zvaitika. Vana chiremba vese kumadistrict nekuprovincial vatojoinawo industrial action yacho iyi because hakuna zviri kuitika, hakuna mishonga. Vana chiremba vari kutambudzika kusuka kumabasa kwacho, fueli iri kunetsa, vari kurawa nenjara, salari yacho iri kupiwa haisi kukwana. Saka ndizvo zvinhu zvatoda kutaura neava vane simba kuti vabetsere kuti vanhu vawane ubatsiro hwakakwana kuzvipatara.
Vabebe vatiwo hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwezvekushandisa muzvipatara pamwe nekuona kuti vana chiremba vararamawo upenyu hwakanaka.
Kuti muzvipatara kuna mushonga, vana chiremba pari kutaurawo kuti chitarisirowo kuti kana tichibetsera vanhu vari kurwara tivabetsere tisina nzara, tichifunga zvakanaka, tine nzvimbo dzokurara.
Vana chirembawo vari kuti mari dzemihoro dzavari kuwana hadzikwani uye vanoda kuti hurumende ivabhadharewo nemari yekuAmerica. Gurukota rezveutano vaobhadhaya mwoyo vakaudza vatori venhau nezuro mushure medare remakurukota ehurumende kuti havasi kuzobhadhara vana chiremba nemari yekunze. Vamwoyo vakatiwo vakaita hurukuro nana chiremba uye vakati vazhinji vari kumabasa izvo zvarambwa nana chiremba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo tombotarisa gadziriro yechikwata cheFC Platinum kumakwikwi emuAfrica ECAF Champions League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Kogona kunenge kudada yakananga kuCongo kunosangana neOtoyo Dioyo iyo isina mukurumbira wakanyanya makwikwi enhabvu yemuAfrica. Mumubatanidzwa wezvikwata weCAF Champions League, FC Platinum iri kufanira kutanga iri kunze kwemusha svondo rino nemugovera. Mumutambo uyo inofanira kukunda kana kuita mangange yakatarisana nemumwe mutambo pamusha musi wa 22 zvita. Mukutanga kwegore rino, FC Platinum yakatadza kusvika main league stage yeCAF Champions League mushure mekudamburwa pamusha nekunze kwemusha zvekare nePrimeiro de Agosto yekuAngola. Asi kune vamwe vakaita sava Sevia Sumba vanofunga kuti FC Platinum inokunda iko zvino vachiwedzera ivo kuti nhoroondo haina chainobatsira mumutambo wenhabvu.
Ndikuona FC Platinum ikutamba bhora. Kutora kwayakaita league ka hazvireve kuti nyangwe yakarohwa last time ka icharohwa futi, ende inenge ine motivation yekuti inofanira kuti irohwa futi. Saka inini am behind FC Platinum zvachose, because tikatasa history yematimu akarohwa nevamwe timu hazvireve kuti acharamba achirohwa.
Murairidzi weFC Platinum Norman Mapeza ari kutarisirawo kuti mwaka uno vanokwanisa kukohwa zvine mongo mukutamba kwavo muAfrica.
Kana mwaka une zvavo, kana pakurima chaiko pane rimwe gore kuti vanhu vanokohwa, rimwe gore havakohwi. Saka ndinodaro kuti gore ndirangwa zvakanaka, kune pamwe tirikutarisa kuona gohwa rakanaka.
Mapeza nevatambi vake vari kutarisira kuramba vari mhemberero mushure mekunge Redwell Chinyengetere akatambidzwa mukombe weSoccer Star of the Year, Mapeza wacho achidomwa kuve coach of the year. Asi FC Platinum inofarira kungwarira Otoyo Dioyo iyo yakabuditsa Primeiro de Agosto makunda me 2018-2019 CAF Champions League nezvibodzwa zvekunze kwemusha. FC Platinum iri kutarisira kutevera mutsoka dzeDynamos munomutapa neCaps United kubudirira kusvika mumin league stage yeCAF Champions League umo mune mari yakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini.
Tinotenda Mike Musakanga nuku live talk chatarisa nenyaya dzemagwaro ekufambisa kuenda kuSouth Africa. Ini ndini Blessing Zulu.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.